Your rim. Ask. Your boss, Lashon. Your ask it. Mashon, no. Yeah! Passion, John.
Uti. Uvere bandanganda kamiriro. Baby, kwa urindi chingo tarsiro. Dengo kara chingo jemera. Saitonitsa pamwe usinga daire phone pati changengoda kuti ndikuo baby ndiripo vandingao usipo
ndeganga zvipo chigabache uchi
chi chi
chigabache uchi
chi chi chigabache uchi
Uche, Daida Chica Bacho Uche.